manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitete nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manheru akanaka vateereri, tinosangana zvekare manheru anhasi uri musi wemugovera gumiguru 12, 2024. Makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC ndichiti, yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Nezuro nyika dzepasi rose dzakabatana mukucherechedza zuva remwanasikana. Vamwe vagari mudunhu reMashonaland Central vanoti havasi kuwana chikafu chinovakwanira mazuva ose. Botswana inoti kune zvizvarwa zveZimbabwe zviri kurima zvinonwisa mvura kunyanya mumatunhu akakomberedza guta guru renyika iyi Gaborone. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Nyika dzepasi rose dzakabatana nezuro dzichicherechedza zuva remwanasikana sekutarwa kwarakaitwa neUnited Nations General Assembly musi wazvita 19-2011 apo rakazivisa kuti musi wa 11 gumiguru izuva rekucherechedza mwanasikana pasi rose uye kucherechedza kodzero dzevanasikana ava pamwe nekugadzirisa matambudziko avanosangana nawo muupenyu hwavo. Zuva iri rinosungira kuti pasi rose rizadzikise kodzero dzevanasikana. Masangano anorwira kodzero dzevanhu anoti vanasikana vanofanirwa kusimudzirwa kuitira kuti vagonewo kuve vashandi vemangwana vezvemabhizimusi, varayiridzi, misoro yemhuri, vatungamiri vezvematongerwo enyika uye vana amai vanoremekedzeka. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata mukuru wezvirongwa musangano reShe's Activated Girls Club riri pasi peYouth Vibes Africa muzvare Eunice Mandu kuti tinzwe maonero avo.
Ndinofara chaizvo kupemberera zuva iri the international National Day of the Girl Child iro nopemerera gore rega rega musi wa 11 October iro zuva rakagadzirwa United Nations mushure mekunge vaona kuti vanasikana kodzero dzavo dziri kudzvinyirirwa.
Munoshanda nemazera api mubasa renyu iri?
Isusu seShe's Activated tinoshanda nevanasikana kubva pa 13 years tichivaumbiridza vachiri vana vadiki. Mukavaumbiridza vari vana vadiki vanokura vari vasikana vane ruzivo, vanokura vari vasikana vanokwanisa kuzvimirira. Saka tinovadzidzisa kodzero dzavo, tinofamba muzvikoro zvakasiyana siyana, tinoenda maguta akasiyana siyana tichinovadzidza nezvekodzero dzavo kuti vasikana vakanomirawo pamberi penyu apa munovaona kuti vasikana vane ruzivo, vasikana vanozivawo kodzero dzavo.
Imiwo semusikana wechidiki makabatsirika zvakadii nemasangano amunoshanda nawo aya mubasa renyu?
Inini semusikana wakatanga neShe's Activated ndine makore 19 years. She's Activated yakandibatsira chaizvo zvekuti pari zvino ndanewo mabhindauko angu akasiyana siyana zvinondibatsira pakuti ndinoziva kodzero dzangu, handikwanisa kuzvinyirirwa ndichizouya ndikupe mari yezvinyirirwa kodzero dzangu, asi ndinokwanisa kuzvishandira zvezvowanira mari yangu. Iyezvi ndinoitawo zvecatering, ndinoita zvekutengesa tengesa zvinhu zvakawanda wanda. Zviri izvo zvatinodzidzisa vamwe vasikana vekuShe's Activated kuti vange vachiziva nekuzvigonera kuzvichengetedza mukati meupenyu hwavo nekuziva kodzero dzavo mukati mekurarama kwavo. Tatinoramba tichidzidzisana nezvekodzero izvozvo nekuvadzidzisa kana mapfekero chaiwo anenge akabva kuvanhu, tinovadzidzisana izvozvowo futi.
Mukuru wezvirongwa musangano reShe's Activated Girls Club riri pasi peYouth Vibes Africa muzvare Eunice Mandu vachitaura vari parunare muHarare. Tabatawo mumwe mubereki ane mwana akawana rubatsiro rwakakura kubva kune rimwe sangano reMTC Girl Child Trust iro riri kuita mitambo nemisangano yekucherechedza zuva iri kumatunhu akasiyana siyana munyika. ngatinzwei amai Millicent Chitanda vekumhondorongezi vachitsanangura.
Ndine amai vanoshiya muruma. Misho mwana akakura achiita mafoti zvizhinji kubva ari primary achifunda paLighton Primary School kukambozima kwaHarare. Aitamba shotball achimhanya muground achitamba soka achitamba netball. Akabva akuya kumhondorongezi akaramba akukontinua achimhanya kutamba bhora aitamba soka. Akazvinyanya kuchitamba zvekuti pangeja apa. Zvetinonzwawo zvakufara. Pakaitaka zvinhuonzi pane inonzi NTC inoita zvegeltawo but it's an international organization. Saka vakazouya veNTC kugavhunga uku last week. Mishi akatamba bhora. Vakatozongoshandisikawo apo askautwa aoneka neNTC. Saka ndozvakufara nekuda kweNTC.
Zvabatsirwawo nazvo vana zvamunoverenga muchitarisa imi kusvika pari nhasi ndezvipi?
Ende chandakarira NTC ndechekuti inorekonaiza vana vasikana ende zvaita kuti vana vasikana vawane nguva yekuinteracta nevamwe vavo from different schools vachidzidzisana zveupenyu. Vana vazhinji vanga vachiita zvinhu zvakasiyana siyana zvekudhakwa zvekuita zvemakomana asi through this organization iri kuita bring together vana vachiita zvinhu zvakanaka ende vabereki vazhinji vakutoona kuti there's something in sport if you support mwana anenge ati inde kune chakati vakutomupa sapoti yavo hombe.
Zvii zvamuri kukoshesa mukuungana kuri kuitwa uku nevanasikana?
NTC haisi kumira, iri kusapota. Pane vamwe vana vaitoti kutobhadharirwa school fees. Vasikana vazhinji vaitoti aende afane kuenda kuchikoro bati nekuda kweNTC yasii kuti vana vakutoenda kuchikoro vachitonobhadharirwa mari through NTC. Saka NTC yauya zvakanaka ende zvingoti dai yaramba iripo disapota video child vana vaida kutogona chirungu vakukwanisa kutamba masports like soka iyoyo yatiita nezva ende vanenge vakachena vari kupfekedzwa zvakanaka chaizvozvo unobva watongoona kuti zvindazvida izvi ende vana vazhinji vasikana vakutofarira kutamba chisoka nekuda kwekuti NTC yakatiunzira zvinhu zvakanaka munharaunda yedu yemhondorongezi.
Avo vanga vari amai Millicent Chitanda vekumhondorongezi vachitaura vari parunhare vari kumhondoro kwakare. Vagari vekumbire mudunhu remashonaland central vanoti chikafu chavari kubatsirwa nacho chishoma zvikuru zvokuti vave kurarama nekudya michero yemisango yakaita semasau. Mutori wedu wenhau Nunurai Jena akashanyira dunhu iri ndokuti panyaya inotevera.
Mumwe mugari wekumbire mudunhu remashonal and central amai Helen Mufundisi vanoti sezvo chikafu chiri chishoma vave kutoraramawo nemichero yemusango yakaita semauyu ayo akawanda munguva ino.
Kutongoraramawo zvokungoraramawo zvokutiwo sekunokuwo kune michero ukaita semasau. Saka toti masau iwayo tinomadzura kana aoma. Saka toti makiseni ayayi otomadzura ovhangira. Kurarama kwekuti hapana zvokuita hakwanisike kuti ungodye ega ega kutoita mazuva unoguma wakutonzwa mudumbu nawo masawayo.
Amai Mufundisi vanoti nzara yakatarisana nevanhu mudunhu ravo iri kunyanya kurwadza madzimai nevana vavo. Amai Mufundisi vanoti chikafu chavari kupiwa chemakirogiramu manomwe nechidimu pamunhu pamwedzi chishoma zvikuru.
Inini mararamiro akuita vanhu segore ratiri rinori igore rakaomarara zvokuti munharaunda medu mune nzara. Tiri kupiwa hedu chikafu asi hachisi kukwana kunyanya madzimai kunyanya ane vana vari kushungurudzika zvakanyanya.
Mumwe mugari wekumbire muwadhi 3 kukanonga pamuganhu weZimbabwe neMozambique amai Loveness Kuzeya vanoti vave kudya kamwe chete pazuva sezvo chibage chavari kupiwa chiri chishoma.
Tinodya kamwe chete kunozvipasura kudya kwacho tinogona kudya sadza.
Amai Guzeya vanoti pachibage chavanopiwa vanotanga vabvisa garoni rekugaisa sezvo vanenge vasina dhora rimwe chete rekuAmerica rekubhadhara kugaisa vozosiya chimwe chibage chekuita mangai evana kuchikoro.
Mari che inotonetsa garoni randaifana kutapudza futi tobhadhara kumugaisa ndotikasoreramo zvakanaka.
Sabhuku wemubhuku rekwakanonga varemijio kazuru vanoti nzara yapfunya chisero mudunhu mavo zvave kuita kuti vagari vatengese zvipfuwo zvavo zvakaita semombe nemari shoma kuti vawane mari yekutenga zvekudya.
kuzoitika ndizvo kuti kushaiko kwacho chikafu pada panhau dzemombe vanenge vane zvipfuwo vaya zvipfuwo zvacho hazvisi kutengwa nemari kwayo nekuda kwevari kuuya mabayasai vane matengere avanenge vachiita kuti kana ukashaisha mombe kuti mari yakati iyo vanenge vachitenga nemari pasi pasi.
Mukuru musangano reNational AIDS Council mudunhu reMbire vaClaudius Musandaira vanoti nzara yave kukanganisa kunwiwa kwemapiritsi nevanhu vanenge vari pachirongwa chekunwa mapiritsi anodzikisa ukasha hweHIV and AIDS. Ishengezi vaPeter Paspamire vemudunhu reMashonaland West vanoti kubva nguva yekare kana kuine nzara Mwari vanoita kuti kuve nemichero inoraramisa vanhu yakaita semasau, mauyu, hacha pamwe nezvimwe zvakaita semhashu zvichienderana nenzvimbo.
Saka Mwari akatika dambudziko kana kuti anotozviziva kuti yanoronga anenge aine plani B yacho kuti kana vanhu vako vakazonzi vatambura vanozorarama nezvizvi kuno kunokwanisa kuno kunyamutemi hacha iyoyi mumichero yemusango ukaiona yakawanda chaizvo inenge ichitokudzira kuti pakune nzara inenge yakutokavhira zvimwe zvinhu.
Kunyange vanhu vari kuti chibage chavari kupiwa chishoma mutauro webazi rinoona nezvekuchengetwa kwakanaka kwevanhu munyika muzvari Respect Chofamba vanoti chibage makirogiramu manomwe nechidimu pamunhu pamwedzi chakatarwa neFood and Nutrition Council iri mubazi rezveutano vachiti chinofanirwa kukwana sezvo chakatarwa nana mazvikokota ezvekudya zvinovaka muviri. Munyika mune nzara nekuda kwemvura isina kunaya zvakanaka zvichikonzerwa neEl Nino. Sangano reWorld Food Program rinoti vanhu vanodarika mamiriyoni manomwe vakatarisana nenzara munyika uye vanoda rubatsiro kusvika muna kurume gore rinouya. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Nonorai Jena.
Iko zvino tochienda kuchirongwa chinotarisa mabasa evanhukadzi cheWomen's Forum chatinopakurirwa naMarvelous Muhlanga nyauye weStudio 7, asi nhasi chirongwa ichi muri kuchipakurirwa neni Evans Zininga. Ndaita hurukuro nambuya Mandisha avo vanorima vari kuBotswana. Botswana inoti kune zvizvarwa zveZimbabwe zviri kurima zvinonwisa mvura kunyanya mumatunhu akakomberedza guta guru renyika iyi reGaborone.
Tiripomakadiwo ndirimunzvimbo yemetudzimanzii parizinzi.
Tinonzwa vazhinji vachiti kunorima vanhurume, vana baba, vana sekuru vedu ndo vairima. Kuimimi muri kuzvivambisa sei? Imi muri kutorima muri Botswana?
Ya, ndirikurima ndiri kuBotswana. Ndirikurima ndiri kuBotswana. Basa rekurima iri ndakaridzira ndiri kuZimbabwe ndichingorida kubva ndiri mudiki.
KuZimbabwe makakurira kupi kwamairima muri?
Ndakakurira kwaMurewa kuZimba. Ndikatobvako ndikaenda kuSakari ndakuno shanda ndapedza kutraining yangu yekurima.
Saka kuchakakupai kuti muti hai inini kuno kuBotswana ndakuda kurima chii? Tonzwa kuti vamwe vanoita mapeace job, vamwe vanoita zvese zvese, imi makasarudza kurima?
Ini ndakasarudza kurima nekuti ndakaona kuti kurima kune nhari uye mukurima unowana shamwari dzakawanda.
Makazvitanga riini zvekurima kuBotswana izvo?
Zvekurima kuBotswana ndakapinda muBotswana ndishanda, ndashanda bva ndaona kuti kuti akaritanga hangu kurima kubatsirana nababa vekwangu ndivakanga vapinda mukurima ndichitanda hangu ndichitanda zvekurima izvozvo.
Zvirimwa zvipi zvamuri kurima?
Tiri kurima kebhiji, spinachi, lettuce nematomatoes, bitruti, chilis, green pepper.
Zvinotengeswa sei? Munotengesera kupi? Munowana kupi makastoma?
Tinotengesera maindividuals, tinoatengesera tinotengesera mashops akafanana naChopis, anastelana, anafold vese tinovatengesa.
Matambudziko amunosangana nawo ndeapi semurimi ari kurima munyika yevatorwa apa muri mudzimai futi kudai?
Matambudziko atiaidi akanyanya kuwanda atinosangana nawo, asi dzimweni dzenguva tinongosangana nekuflada kwezvinhu kwekuti tinogona kurima crop imwe chete panguva imwe chete.
Asika tanzwawo hurumende yeBotswana ichiti inopota ichivhara mabhodha kuti vanhu vekunze vasapinze zvinhu muBotswana itatonzwa kutoti vari kufarira nyaya iyoyo zvinokubatsira iwe here izvozvo nedzimwe nzira
izvozvo zvakatanga hurumende yeBotswana tiri kutibatsira zvakanyanya tiri kutibatsira nekuti taakukwanisawo kutengesawo makebhiji edu nepraisi yakanaka taakukwanisawo kuti ukarima hauchaita loss ye70% pamwe wakutiwo kana kuti waakutadza kutengesawo 30% but 70% inengeche nemaitingi
saka ritori basa kairi rekutoti hamuna chimwe chamunofunga nezvacho kunze kwekutongorova badza nemvura muri muBotswana
basa rekurima rato basa chaicharo rakatonge pane mamwe maindastry
mvura munoiwana kupi tinonzwa kuti kuBotswana kwakaoma kunonetsa kuwana mvura
gavhumendi yeBotswana kunoku yakaitira vanhu vayo zvakanaka pane plant yavanoshandisa inoshandisa green water iyaiya inenge yakwatiseyobayakirinwa after yakirinwa yoisa murizi then from there yoisa yoisa sendfield ine mafeji zakawanda yainofamba about 7 mafeji ichifield kane sen from there
muri kuita basa rakanaka zvikwanisiro zvakaita vana fetireza vana mishonga zviri nyorewo kuwana zvakadii kwamuri uku
kunoku fetilizer nemishonga zvinowanika mumashopu asi nekuda kwekuti munomu hamuna mamanufacturing kambani anogadzira saka zvinowanga zvine praisi yepamusoro kudarikawo dzimwe nyika dzakada sana south africa zimbabwe sakawo ndisaka makaona government yakasarudza kuti ivharire mabhodha kuti mafamasi sezi ari kutenga zvinhu zvizhinji aitese azowanawo profit inenge irina
vamwewo vangade kudzidza nekunzwa kuti veduwe vamwe vari kuzvigonawo sei mungavapewo mashoko api ekurudziro zvedu tichipendera
vamwe vanoda kurima ndinovakurudzira kuti varime mbeu dzakafanana nezvakafanana negarlic imbeu yakanaka indakatanga kuirimo gore rinei imbeu yakanaka nechinzi imbeu yakanaka zvakare inokurumidza kukusunuka
ndo zviri kunyanyotengwa pamaketi izvi
izvozvo zviri kutenga zvakanaka ende hazvinese kurima unezvirima especially gamiti inongoisa yotongokurawo zvakanaka naka isina kana dambudziko haina mapesa akawanda ina anoiruma sezvinoita kana kuti nemasi rinorumwa kana kuti sebhiji rinorumwa gamiti hairumwi zvinombeya ndakatanga kurima gore rimwe ndakaona kuti aiwa imbeu yakanaka
gogomandipa nhoroondo yakajeka mune mashoko amunoda kusiyira vateereri here ndichipedza zvangu
ndidangotenda kuvateereri vechitiza chirongwa ichi kuti kurima kwakanaka asina mhosva kuti kurima uri kupi kurima kwakanaka kudziswa kwatakaita kumusha uku kuti kurima ndokune upenyu mukunde mune upenyu
avo vanga vari mbuya mandizha vanorima vari kuBotswana kumuchudhi vachitaura vari parunhare vari muhabhuroni teererai zvakare svondo rinouya patichakupai chimwe chirongwa chemadzimai iko zvino tokupai chirongwa upenyu hwedu our lives chatinopakurirwa najonga kandemiri westudio 7
tinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu anokunzirai chirongwa ichi ndini wenyu jonga kandemiri westudio 7 ndiri muwashington dc nhasi tiri kutarisa nezvekushungurudzwa kunonzi kuri kuitwa vamwe vashandi vechidzimai pane mumwe mugodhi kuhange ava vanonzi vari kumanikidzwa kugeza zvimbuzi vachishandisa maoko vasina magorovhosi izvi zvaita kuti vagari vemuhange vechidzimai vange vachibatana pamwe chete vachienda kunoratidza kunyunyuta kwavo kukambani iyi hatina kukwanisa kunzwa divi rekambani iyi izvo zvaita kuti tinge tisingaitauri pamhepo nezita kuti tinzwe zvizhinji tabata mumwe wevari kutungamira urongwa hwekuratidzira kwemadzimai emuhange muzvare Tovekile Shoko tinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu muzvare Shoko mungatiudza kuti zvakamira sei
sezvamuri kuona nyaya iyoyo ichizeyazeya zvinhu zviripo asi kuti zvinoita sevanonyeka asi iro riri chokwadi nekuti hazvisi zvega izvozvo zvakawanda zvatiri kunzwa zviri kuitika nevashandi vari kushanda mumugodhi tanga tisina chinobatika chinoratidza umbowo hwekuti vanhu vari kushungurudzwa kunyanya madzimai zvinosimbonzwa kuti dzimwe dzenguva vane mamaini akawandisa kunoku muhange munomu unongonzwa vanhu vachiti vasikana vari kubata kana ari kushungurudza madzimai ariko yanga ingori nyaya ichingotaurwa pasina umbowo asi uhumbo hwatakaona chaiwo nemaziso vadzimai vachikwesha machemba nemaoko kurevera kuti zvakatowanda zviripo zviri kumashure zvatingazive zvavatingazotauri.
Saka imisu yemadzimai emuhwange zvii zvamuri kuitawo nekunyunyuta kwenyuku?
Isusu semadzimai muno muhwange tasimukira pamusoro kuda kuda kunzwisisa nezvenyaya iyi. Chokabiriripo vanhu ava vari kuabhuziwa nekuti chaizvo hapana munhu angasteja kundokwesha chemba, uyezve takamboedza kundosvika kwese madzimai asi takarambirwa kupinda mukambani yacho kana kutoona ivo vakadzi vacho ivavo. Saka zvinototipa umboo uhwende chaiko kuti vanhu ava vari kutoabhuza dzimwe dzenge vari kutofira kuti tikavaona madzimai iwavo tingatowana zvimweni zvakatoti wandei zviri kutoitika ipapo pakambani.
Imi makazoziva sei kuti ndo zviri kuitika pakambani kana musati mawana mukana wekusangana nemadzimai aya?
Takaona riri dzidzo raitenderera musocial media mumawhatsapp. Tirimo mumagurupu emawhatsapp emuhwange akati wandei. Takariona riri dzidzo raitenderera tikabva tatanga kuzunzisisa pane vanoziva, pane vanoziva here kuti dzidzo iri raganepi. Asi mukuzotarisa uyezve vanhu vaikosha mumwe wemadzimai aiva iye aikosha isati tikaona kuti tinomuziva, sezvo hedu tisati tasangana naye tisati tataura naye. Asi takazozviziva kuti kambani yacho ndeipi ndokwatakazoenda kukambani yacho yatisina kumbogashirwa semadzimai kuti nyaya yedu ive inotaurwa madzimai nawo ave nekurerupirwa kuti nyaya iyi yakamira sei uyezve iri kuendepi.
Saka imi matanho apa hamuri kuda kutora
muno muhwange makambani awandisa chaizvo zvekuti anodarika chero 10. Asi tatarisa mumakambani iwawo vashoma vechikadzi vanova vanoshanda imomo. Saka isusu kontenu yedu yakwira pakuti pane ivavo vakawana mukana wekushanda mumakambani iwawo vari kuva abhuzi, unowana kuti takatsvagisisa tikaona kuti mutikana iyeye shizo singu mamu vakawanda vari kushanda ipapo tichingobvunza vamwe vakawandisa varimo oshanda makambani imomo masingi parents zvekutoti kana panyaya iyi tikaitarisisa vakatanga kuintimidatiwa kusvika vabuda basa zvinorevera kuti havasisina pekuchengetera vanhu. Saka isusu taida kuti nyaya iyi iuye into a dispute nekuti madzimai ari muhwange asave acharamba achishungurudzwa. We are very much concerned about this union because masfellow union nesu vanhu vanogara nesu munharaunda muno. Saka tinoda kuti the next term chero pane zviitiko zvakadero makambani anatoziva kuti we are saying no to that abuse iri kuitiwa kumadzimai. We want this nyaya iyi kuti ive inowana levhi yekutaurirwa and we also understand kuti isusu semadzimai tivaangari vemuhwange we have right to information, chinhu chinotenderwa kumunhu wese kuti tinokana kuziva chiri kuitika. Saka tichida nyaya iyi igoadresiwa madzimai avo agokombasetwa sezvaari kuita izvozvo chero ari mudzimai akaita sei chero ari papi. Tiri kuti kwete hatisi kutendera madzimai ave anobata senhapo kana kushungurudzwa.
Ava vanga vari mumwe wevagari vemuhwange vechidzimai Muzvare Tobekile Shoko muchirongwa chedu Upenyu Hwedu anokuoneka ine mufaro. Ndini wenyu Jonga Kandemiri westudio 7 ndiri muWashington DC.
Aiwa tinotenda Jonga, musakanganwe kuteerera chirongwa ichi zvakare svondo rinouya. Nau dzemitambo, vanoita zvemitambo vakawanda vanoti mabasa avo haana kubudirira gore rino nepamusana pekuoma kwezvinhu munyaya dzeupfumi. Asi vamwe vashoma vanoti vakabatsirwa nemikana yavakawana gore rino munyika nekunze. Mutori wedu wenhau Pasimo Ndlovu anotarisa mamiriro anga akaita zvinhu munyaya dzemutambo apo gore rave kusvika kumagumo.
Muimbi wemusambo wembira Chioneso Rutsito anoti gore ra 2024 range rakaoma zvekuti akatombofunga zvekusiya magitare asi akaramba akatsungirira.
Kuramba ndimire magitare zvichingori zvengingingi zvenharo nekuti dzimweni dzenguva dzachona mukana unenge usipo.
Mumwe muimbi wemusambo weAfrofusion Kenny Wamambo anotiwo dambudziko rekushaya mari yekutsikisa madamba refu, kuita mavhidhiyo, kuita mashowo kunzvimbo dzinoveruzhinji rakamutadzisa kuita shuviro yake, asi anovimba kuti zvinhu zvichagadzikana nekupindana kwenguva.
Pamwe pacho tichida kushota mavideos aka ane unyanzvi asi tinozotadza nenyaya kuti mari dzacho dzokuzviita dzine dzipo nekuzobhukawo mavhenyu akati kurei nekudini zvinhu zvinenge zvizoramba hazvo asi talking about gore ra2025 anenge riri better than gore ra2024 rinere
asi muimbi achiri kusimukira Mary Anibal anoti akakwanisa kusimudzira mimanzi yake kuburikidza nemikana yekusheedzwa kunze kwenyika achindoimba ikoko pamwe nekuimba munyika kumagungano akaita seOliver Mtukudzi International Festival of the Arts.
Naizvozvo mukati mekeriya yangu ndinova chiri chinhu chikuru zvisingaite ende ndinotenda kuti uku ndoamavambo ezvimwe zvikuru zvichauya mukati mekeriya yangu.
Mwanakomana wemushakabvu Bob Nyabinde aganyabinde uyo anoimba musambo wejazz anotiwo kunyange hazvo zvinhu zvange zvakaoma gore rino akawanawo mikana yekuridza pamagungano makuru achidzidzawo nekuyanana nevamwe vaimbi izvo zvaanoti zvakamubatsira.
Zvinhu zvinodakadza kuti munowaniswa mukana wekusangana sevaimbi muchishandidzana pamwe chete munodzidza kubva kune umwe neumwe nekuti pane zvimwe zvaunogonawo zvaunenge uchitoona kuti apa ndingatodzidzawo kubva kune uyu.
Nyanzvi inongora nezvemitambo ichidzidzisa zvemitambo paUniversity of Zimbabwe Professor Kelvin Chikonzo vanoti veruzhinji havana mari uye havakwanise kuenda kumitambo kana upfumi hwenyika husina kumira zvakanaka. Vanotiwo kushayikwa kwemari kunokanganisawo unyanzvi pakugadzirwa kwezvemitambo.
Zvimwe zvacho magadziro azvo hazvinyatsi kubikwa zvakanaka nemastandards dzichaiwo. Asi takazoona futi kuti vanoona vacho havana basa nazvo kuti zvanyatsogadzirwa sei, chavakungoda chete kuti vagona kuseka here.
Imwe nyanzvi inongora nezveupfumi yakazvimirira ichishanda nesangano reCenter for Disability and Development vamasimba kuchera vaudzawo Studio 7 kuti kuondomuka kweupfumi ndiwo mongo wezvose zviri kuvhiringa budiriro munyaya dzezvemitambo.
Chinangwa chinenge chachekurarama zvemafaro nezvimwewo zvakadaro zvine chekuita neart vanhu vanenge vasisina mari yekuzoita izvozvo nekuti inenge yaperera mukurwisana nekuda kurarama.
Mukuru weNational Arts Council of Zimbabwe vaNapoleon Nyani vanoti hurumende kuburikidza nesangano ravo iri kuedza kugadzirisa matambudziko akatarisana nevanoita zvemitambo.
National Arts Council of Zimbabwe donzvo redu nderekuti munhu wese ane chekuita nearts and culture anga achiwana pundudzo kubva mubasa raanobata.
Mushandi mukuru muofisi inoona nezvebudiriro yezvemitambo mubazi rezvemitambo Dr. Biggy Samanda vanoti hurumende iri kushanda zvakasimba iine chinangwa chekuvandudza zviri kuitika munyaya dzezvemitambo pamwe nekuwanisa vatambi mikana yekusimudzira mabasa avo. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzinowirirana kuti kusamira zvakanaka kweupfumi munyika ndiko kwakaita kuti mitambo mikuru yairemekedzwa pasi rose yakaita seHarare International Festival of the Arts kana kuti Haifa Igwadame. Kudzamara izvi zvagadziriswa vanhu vava kukwanisa kuwana mari dzekubhadhara kuti vaone mitambo vakawanda vakaita saWamambo naRutsito vacharamba vachingochema-chema nekuomerwa neupenyu izvo zvichaita kuti vazomanikidzika kuti vasiye mabasa avo vachinotsvaka mamwe mabasa ane mafuro manyoro. Ndakamira Studio 7 muHarare ndini Pasimo Ndlovu.
Zvonguva yedu yapera regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Vamwe vagari vekumbire mudunhu remashonaland central vanoti vave kurarama nekudya michero yemisango nekuda kwenzara iri munyika. Zuva remwanasikana rakacherechedzwa pasi rose nezuro. Botswana inoti kune zvizvarwa zvezimbabwe zviri kurima zvinonwisa mvura kunyanya mumatunhu akakomberedza guta guru renyika iyi Gaborone. Tabatasvika kumagumo echirongwa chedu. Kana muchida kutitumira tsambambozha dzitumirei kutsambambozha yedu inoti studio7@voanews.com. munokwanisawo kuteerera nhau dzedu pa www.voashona.com. ini ndini Evans Azininga ndiri muWashington DC.
kuisika tisenda baku VOA Ndebele.